Mashoko avanotaura hatina basa nawo uye hatina nguva yokumapa mukana wokumateerera nekuti havasi chinhu panyaya dzemunyika yeZimbabwe, havasi chinhu panhau yemashandiro anoita matare edzimhosva muno kana vachigadzirisa matambudziko kana kuti makakava anenge ari pakati pemaopposition political parties aripo kana kuti angava angu nani kana nangana. America haina painokwana ipapo. Saka zvinototishamisawo nesuwo seZANU-PF kuti kune vamwe vanotobhiliva kuti kana vachinge vasangana nedambudziko ravazvigadzirira kuzvigokera moto muziso pachavo nenzira yokutadza kutevedzera mutemo sezvavakaugadzira mubato ravo voti ZANU-PF. Kupedza nguva isu semusangano weZANU-PF hatinei nemashoko avapurai ende hatimateereri.
Asi kavangwadi, kune vamwe vari kutiwo imi seZANU-PF muri kutopembera nekuparara kuri kuita opposition.
Kana shumba ichivhima musango ikasangana nemhembwe yaakutandaza haitadzi kudya nekuti inoti mhembwe iri kurwara. Aiwa, saka chinogotitadzisa kupembera semusangano weZANU-PF chii kana vachizviparadza mumba mavo. Isu tinongofarira chete nekuti akagara tazvitaura kare kuti musangano yemhando yakadai haina kwainoenda nekuti yakagadzirwa nevanhu vasingadi nyika, yakagadzirwa nevanhu vanobhiriva kushanda nevanhu vanovenga nyika inoi vari kunze vachiita kuti nyika inoi ive undermined vachitadzisa budiriro kuinda mberi. Saka kana vodonha hazvitishamisi uye hazvititadzisi kufara, ngavarambe vachidonha. Uye zvekare ndoda kuti muzive kuti haisi mhosva yeZANU-PF nekuti vanhu vemdc vari kutiza bato ravo vachiuya kumusangano wevanhu. Haisi mhosva yedu iyoyo, imhosva yavo. Ngavazvitarise muziso mukati mavo moga imomo vaone kuti chavari kukanganisa chii. Kana vasiri kuchiona chavari kukanganisa, abva ngavarambe zvavo vachituka ZANU-PF. Asi vacharamba vanhu vachiuya kusvika vazogara pasi vaona kuti dambudziko ravo nderei. Isu vana baba gamuchirai kuZANU-PF, tinongoramba tichiti uyai kumusangano wavanhu